Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzeludza nasi chipiri chikunguru 3 2018. Mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matanga vanoita mutsangano nevatori venhau muBulawayo vachiti havasi kuzotaura nezvebhambu rakaputsika mwedzi wapera kuWhite City Stadium muBulawayo makare. Zimbabwe Electoral Commission yoburana nevanhu vakanyoresa kukwikwidza asi ZEC ndokutadza kuburitsa mazita avo mugwaro rine mazita evanhu vose vachakwikwidza. Vagari vekumasvingo vopedza mazuva akawanda vasina magetsi mudzimba dzavo. Mirishonga yezvematongerwo enyika yoitika munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vachishungurudzwa. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotaura maonero adzo pautungamiri pamwe nemukana une mutungamiri weMDC Alliance Nelson Chamisa mutsarudzo yemutungamiri wenyika. Muchirongwa cheLife Talk cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa zvemirizhonga iri kuitika muurongwa hwesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisa iWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.